vachitaura pamarinda anovigwa magamba edu nomuchinoi apo paivigwa vahadlife tionioni nezuro vamuone vakati hurumende inoita seisinganzwi matambudziko ari kutarisana nevaimbove vari verusununguko kunyange nyika yakawana rusununguko makore makumi mana nerimwe chete apfuura. Vamuone vakati vamwe vavo vave kudemba kuti vakaenderei kuhondo sezvo vari kutambudzika zvakanyanya. Vamuone vakati nhengo dzavo hadzisi kurapwa kuzvipatara nemakiriniki ehurumende sezvakabvumiranwa, asi mari dzavanotambiriswa ishoma uye nguva dzakawanda dzinononoka kuuya.
Tinoramba tichirwa kushushikana, Comrade Minister, handiregi kutaura misi nenguva kuti kurapwa kwedu kuri kunetsa zvakanyanya kuzvipatara. Hatina chipatara chinotitarisa. Kwatinoenda kwacho mari dzedu kuti dzitariswe, pananzi vamwe vawedzerwa mari haisi kuuya nenguva. Vamwe vanotanga vapiwa, isu yedu yozouya kumashure. Hamena kuti zvitoro zvatinotenga kune chakanzi pensheni here? Kana chaako tichizive tonotenga ikoko. Tisarambe tichitenga munotenga vamunenge muchidhuriswa zvino. Mari yedu iri kutora nguva kuti igadzirwe. Nezva vakanyorwa pamapepa kuti zviitwe zviri kuramba zvichingotora nguva, hatichazivi kuti chanetsa chi.
Vamuone vakati vaviga nhengo dzavo ina muvhiki rimwe chete vachiti vanofungidzira kuti nhengo dzavo dziri kufa nekufungisisa. Vakati chimwe chinhu chave kuitika ndechekuti hama dzenhengo dzavo dziri kutorerwa minda yavanenge vapiwa kana nhengo yavo yafa.
Dai vanhu vachiudzwa iye zvino chimwe chinhu chonyanya kutikuvadza dzanyaya dzestress. Ndikakutaurirai, Comrade Minister, maybe you are not aware, tine vafo in less than 10 days muno mumash west vashaita zvimba ine vatatu makonde 1 vane tsika yekuti vakaona kuti baba vafa zvonzi hamuovhetuuye hapasisina voda kunotanga kunobatabata paya paya pamunda pemunhu. Apo tinotaura takamira zvakakwana. Kana paita dambudziko iroro amai nemhuri kasira yekutaura hatidi kuzvinzwa, ende hapana anosvikapo ino go area kana pachinge pafamuwo vetre.
Mumwe murwi werusununguko anoda kuzivikanwa nezita rekuhondo rekuti hiro anoti kurapwa kuri kunetsa muzvipatara, achiti haana kumborapwa zvakakwana kubva paakabva kuhondo zvekuti akatosiya basa kuchiuto nekuda kwegumbo raakapfurwa kuhondo. Vachitaurawo nezuro wakare gurukota remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka vakatiwo hurumende ichachengetedza chirikadzi dzevaimbove varwi verusununguko kuitira kuti dzisatorerwe minda.
Naizvozvo tanzwa kuti izvo pane munda wanga vakawano through the land reform. Handione kuti izvo chii chinoita kuti izvo isu sehurumende munda iwowo utorwe. Hatidi kuti izvo mufunge kuti izvo pane pamunouya kuzoshungurudzwa kuti izvo atakuzotora munda, kwete.
Mutauriri wehurumende uye vaimbove muri wehondo yerusununguko amai Monica Mutsvangwa vati nyaya yekubatwa kwevaimbove vari werusununguko inyaya yanga yakakanganikwa, asi iye zvino inyaya iri kutarisiswa zvakanyanya.
These are issues which may have been neglected in the past, but right now the government is in full control to make sure that they address those issues.
Nyaya dzevaimbova varwi vorusununguko dzainge dzisingakosheswe kare, asi iye zvino hurumende iri kuedza kugadzirisa nyaya idzi zvakasimba. Izvi zvinoonekwa nekufambiswa kwebhiri muparamende rinoona nyaya dzavo.
Studio 7 haina kukwanisa kuwana uwandu hwevaimbove varwi werusununguko vachiri vapenyu sezvo mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vachiona nezvenyaya dzevaimbove varwi werusununguko munyika vaVictor Matemadanda vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.